manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kurume 17 2018 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga. Ndiri mu Washington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zamu yangu amarengenya. Asi dambudziko redu haisi zvaru pfiri. Kwata kuenda kusiko kunyombana. Kwata kuenda kwakwe mapolisi. Kwakwe maissues. Kwakwe vision.
Tungamiri weMDC Alliance va Nelson Chamisa vanoita musangano wekutanga mumbizo mukwekwe.
Musangano uri kuenderera mberi wedadhako odhuruka kumusangano uri iko mangwana.
Musangano wakadaidzirwa nemutevedzeri wemutungamiriri weMDCT Muzvare Tokozani Kupe uri kuenderera mberi mangwana. Mutungamiri weSouth Africa va Cyril Ramaphosa vanoita hurukuro nemumwe wavo va Emmerson Mnangagwa muHarare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiriri weMDC Alliance va Nelson Chamisa Laita msangano wekutanga weMDC Alliance mukwekwe nasi. Msangano uyu wapindwa nezuru nezuru zvevanhu waitirwa mumusha wembizo. Vachamisa vanga vachiperekedzwa nevamwe vatungamiri vemapato ari muMDC Alliance vanoti vaWelshman Ncube, vaJacob Ngarivume, vaAgripa Mutambara nevamwe. Vachamisa vati zvakakosha kuti mapato abatane musarudzo dziri kuitwa munyika.
Vari muzanu kevu dambudziko ravo nderekuti havana clarity yekuti nyika inenda ku. Chakaimba mugoma vauya mugoma vauya. Mugoma vauya vabve moza. Oh oh vauya. Hatina kuziva kuti mugoma pavakauya anga asina muono wenyika. Vakangouya vakati nhati chidya muchero independence. Muchero pakapera zvikandande yekumizi. Mizi pakapera zvikandati dyei vhura independence. Chisa mama chisa. Kukula. Ezoko.
Vachamisa vatiwo musangano wavo wekumbizo unofanirwa kuenderera mberi zvakanaka usingavhiringidzwi nemvura sezvakaitika svondo rakapera kumatebeleland.
Ndichataura zvinhu zvishanu. Chokutanga chandichataura inyaya yekuti sei convergence and rikunamata kuti Mwari mvura musaunza futi nhasi nokuti hapana patinoadresa mvura ikasanaya chero kusina mvura inongotanga kunaya. Saka ndirikumbira dei Mwari watitendedza nokuti ndiri kuona zvaya kuita kuti mudhara anenge auda kupama zvinhu zvavo. Chisa mama chisa. Kukula. Musangano uno takasirwa naPresident Tsvangirai. President Tsvangirai wakati ndaziona ndafamba makore 18. Pamakore 18 ndafamba. Ndine zvandakadzidza, ndine zvandakatadza. Chimwe chavakadzidza ndechekuti hatifani kudzokorora dambudziko ra 2008. Rokuti tinoenda kusarudzo pane vamwe vatinofanira kunge tinavo tozoenda kurun off. Nokuti run off yatakaita muna 2008 yakaparira vanhu. Vanhu vakaurawa munyika muno. Nekuda kwekuti kwakaitwa run off. Saka wakati kutitisaita rano ofu ngati batani zei mapato. Mapato edu ngati endei kune ama zedu tataisha nda nazo. Muono ndogu nichenga ose mananga apana risina mozi.
Vachamisa vati varikufara kuti MDC yakatangwa muna 1999 ikapatsanuka kwemakore akawanda yava kubatana zvakare rwendo runo. Vati apo MDC iri kubatana ZANU PF iri kutsemuka nepakati nguva nenguva.
Loza katakadai watatelera tanzwa president. Ndoku vachauya kuconvergence yekuti tawane mapato akabatana ari manomwe. Nyaya ndiye kuti MDC yauya pamwe chete, mapato angaka mboinda adzoka pamwe chete. ZANU PF yapatsanurana bato raimbova rimwe chete ikenorava nematwinzi rava nevakawanda ava mapatya. Ndakaona mudhara mugabe akuda second coming. Tandodzokazve. Chiza mbambachisa. Ndikati mudhara wakainyorokera koroke. Nguva yako wakaita basa chisira vanhu. Asi paaifamba angana nabudangagwa isemufanana. Hakuna chembere inoti kana yapfeka mbatya itsva yoti ndava mhanda.
Vachamisa avo vanga vachiratidza kufarirwa nechaunga vatora mukana uyu kuudza vanhu kuti ZANU PF iyo vati yava mambembe haisiriyo honzeri chete yematambudziko ari munyika. Vati chava kudiwa munyika kuti vanhu vave nepfungwa dzinopa nyika gwara rakanaka kuitira kuti nyika ibudirire.
ZANU yango amarengenya asi dambudziko redu haisi ZANU PF. Kwata kuenda kusikwa kunyombana. Kwata kuenda kwakwe mapolicy. Kwakwe ma issues. Kwakwe vision. Kwakwe ma ideas. Hatichapotsirana nematombo, takupotsirana nema ideas. Hatisharoani netsipo, takupotsirana nestrategy. Hatichakona nezvituko, takupotsirana nema models nema ideas.
Vachamisa nevamwe vavo vari kutarisirwa kuita musangano mangwana mugweru uko vanhu vakawanda vari kutarisirwa kuungana zvakare kumukoba stadium vachinzwa nezveurongwa hwavachamisa kana vakasarudzwa kutungamirira hurumende musarudzo dzegore rino. Mune imwe nyaya inobata MDCT, musangano wakadaidzirwa nemutevedzeri wemutungamiriri weMDCT Muzvare Tokozani Kupe uri kuenderera mberi mangwana sekurongwa kwazvakaitwa. Muzvare Kupe avo vari kuzviti ndivo vakafanobata chigaro chemutungamiriri weMDCT vanoti musangano wavo uri kuenderera mberi muBulawayo mangwana. Zvisinei nekuti kune vanhu vari kufamba vachitaura mashoko ekuti musangano uyu hauchaitwa. Mashoko aya atsinirwawo nemunyori wezvekurongwa kwemisangano vaAbednego Bebe. Mutevedzeri wemunyori wezvemadzimai muMDCT amai Dorothy Gonyeti Ndlovu vanoti musangano uyu uchaitwa mangwana kunyangwe hazvo vavengi vari kuedza kuda kuvhiringa urongwa hwavo.
Uziye kauti kana kune mvongo mvongo ka vanhu vanotaura zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana. Musangano uri kuenderera mberi mangwana ende vanga vachitaura kuti musangano ndeyanhasi. It was not for today. Musangano ndeye mangwana. Musangano uri kuenderera mberi whether dark or blue, but musangano uripo mangwana.
Veruzhinji vangangodewo kuziva kuti musangano uyu uri kutsvaka kubuda nei.
Musangano uyu uri kutsvaka kubuda nei. Nemafungiro evanhu eweka unozviziva kuti mukati nepati metu kune conflict ka. Iyo conflict yacho tinotapakubvunza kune vanhu ka nokuti isisu we are not the people. Kune vanhu, vanhu ndivo vanofanira kutaura kuti isisu semhuri yeZimbabwe ka tiri kufunga kuti bheta kuti mungaite izvi neizvi, muregere izvi neizvi. Ndiyo ka chinangwa semusangano.
Vamwe vakuru vari kutarisirwawo kupinda mumusangano uyu ndivanani?
Vanhu vakuru vari kutarisirwa kupinda mumusangano uyu isisu tina 18 vice president tokozane kupe anditika yekozo huya vabhedu kuzo huya kune vameka vari kufa kumamame maprovince ka semat south nemat north vari kuuya saka unoziva kuti zvinhu zvepolitics zvinoneta vama vati kuti mazeti avo apute pa media saka that's the other reason why I can't give you the names. But ivavo ndatoma nemazita ndinoziva kuti they don't care even if vataura mazita avo havana mumhaka nazvo kuti vataura zita rangu nekuti mapoliticians akakura matured politicians.
Mashoko enyu amungade kuisawo kuruzhinji rweZimbabwe zvichienderana nekuti kune vamwe vari kutaura kuti izvi zviri kutaurwa kunzi musangano iri kuenderera mberi hazviko ndewo kutiwo kudii.
Inini ndidataurira karuzhinji rweZimbabwe kuti mbasaterere manyepo saka musangano uripo mangwana uri kuenderera mberi.
Mutevedzeri wemunyori wezvemadzimai muMDCT amai Dorothy Gonyeti Ndlovu vachitaura vari muBulawayo. Mutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa vasvika muZimbabwe nhasi kuzoita hurukuro nemumwe wavo vaEmerson Mnangagwa. Vasati vaenda kuZimbabwe vaRamaphosa avo vanova sachigaro weSadak vasanganawo nemutungamiri weMozambique muMaputo vaFilipe Nyusi vakakurukura nyaya dzine chekuita nekudyidzana kwenyika mbiri idzi. Musangano wavaRamaphosa navaMnangagwa wakanangana nekusimbaradza ukama weZimbabwe neSouth Africa uwo watakanga manguva ino nyika mbiri idzi dzairwira kuzvitonga kusere. Vana chiremba vari kuramwa mabasa vanoti hachisi chokwadi kuti vawirirana nehurumende uye kuramwa kwavo mabasa kuri kuenderera mberi. Vana chiremba ava vava nemazuva gumi nemanomwe vachiramwa mabasa vachiti vanoda kuti zvichemo zvavo zvigadziriswe. Tabata mutauriri wesangano reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Mtolisi Ngwenya kuti tinzwe zviri kuitika.
Tekutanga nechekuti vanachiremba havana kumbodzikana. Vanachiremba havasati vagutikana nematauriranwo atinoita nehurumende. Musi wa15 hurumende yakaita meeting nesu yechitsu vakambotanga kutinyesera mani kuti isu tinofaidzelavo tikavakalkulatira tikavafasetira nevaziva tinotaurira tikaurirana kuti zvana tingakwanisa kutaurirana nekuti vamuvanhu vari kutaura tikasangana musi wa16 vakanonoka ne2 hours vagaramo tikavabvunza kuti makazodini nemaours aakukalkulate vakatsengatsenga taona kuti izvi hazvikubatsira tavaudza ivo zvavari kuti vana mukoti vapuwa off nekuti vaudze kwemari vavasari vachitaura nana mukoti isusu semachiremba tichitadza kunzwisisana kuti vari kungotora senyaya. Kadaro hurumende yamuka nhasi makuseni kuti yawirirana neana chiremba naana mukoti asi hurumende yakawirirana naana mukoti asi vana mukoti vakataona kugutikana vakangobvuma kuti tazviona zvamuri kutaura asi hatina kugutikana saka hatidzokeri kubata. Saka zviri kuitika izvezvi ndezvekuti hurumende yakutora nyaya yekuti naana mukoti vakawirirana kuti vari kuzviona zviri kuitika vaakufamba vachiparidza kuti takawirirana nachiremba naana mukoti hatisi chokwadi ba.
Saka shoko riripo rechokwadi nderekuti vana chiremba havasati vadzokera kubasa
havasati vatombowirirana nehurumende. Tinokurudzira vari kunze kuti varambe vachinamatira kuministri nehealth services board vagadzirise nyaya pari zvino machiremba haana kumbodzokera kubasa nekuti hurumende iri kutaura zvisiri zvekutaurirana.
Avo vanga vari mutauriri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Mtolisi Ngwenya vachitaura vari parunhare kuHarare. Chirongwa chestudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860-15460-15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Russia inoti kudzinga vamiririri veBritain munyika mayo vanosvika makumi maviri nevatatu zvichitevera danho rakatorwawo neBritain svondo rino rekudzinga vamiririri veRussia munyika iyi vanosvika makumi maviri nevatatu vakanga vashandisirwa muchetura pana vaSergei Skripal nemwanasikana wavo Yulia. VaSkripal vaimbove musori weRussia. Vaviri ava vakawanikwa vasingakwanisi kumuka vari mupaka yemuguta reSalisbury ndokubva vaendeswa kuchipatara uko vakaongororwa vakaonekwa kuti vaive nemushonga weNovichok uri mumitezo yavo. Mushonga uyu unonzi wakagadzirwa neSoviet Union. Russia inoti danho rayatora rekudzinga vamiririri veBritain muRussia nderekudzosera kutokonywa kwayakaitwa neBritain ichiti zvairi kupomerwa neBritain hazvina kana umbowo pane zvakaitika muSalisbury. Yasvika nguva yekuti tinzwe chirongwa chevanhukadzi cheWomen's Forum chatinopiwa nemugovera wega wega naMarvelous Muhlanga Nyauye.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanga Nyauye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tichange tiri kukurukura nemadzimai nevanasikana vari kuNew York kumusangano wemadzimai weCSW 2018 uko madzimai nevanasikana vari kuzeya matambudziko avanosangana nawo nyanya vanogara kumaruwa. Musangano wakatanga vhiki rapera uyezve uri kukokerwa nesangano reUnited Nations. Regai timbonzwa kune mamwe madzimai nevanasikana vari kumusangano uyu.
Zita rangu ndinoitwa Musare Petrosa Vatike. Ndinoshanda neorganization yeVHDK inoshanda kuti tipedze machild marriages muZimbabwe inonzi RUT. Handiri kuno kuCSW ndaona conference iri conference yakakosha zvikuru inotipa mukana yekuti tikurukure zvinhu zviri kuti nekutishungurudza zvatinoda tizvigadzirwe pasi rose. Highlight yangu ndeyekuti mukuru weUN Women vakwanisa kunge vachiuya kunhanga Binti Space yedu inova rumu yatakagadzira isu sevasikana vakabva kuZimbabwe nevasikana muAfrica kuti vasikana vawane vachikurukura nyaya dzinovanetsa because meeting idzodzidzi kunopinda vamaminista achi ndo vanozobuda nezvinonzi zvabuda mumeeting yeCSW. Pechidiki vazhinji vanenge vasina mukana yekuti vainfluence zvinoitika imomo. Vasikana vanhu vachikuru vakadaro vachiuya munhanga medu zvinoratidza kuti vari kukoshesa zvinodiwa nevechidiki.
Ndevapi vanyarikani vamawana muchisangana navo?
Minista vedu vejenda vakakwanisa kuuya munhanga space yedu iyi nevamwe maMPs vakaita sana mai Monica Mutangwa, ana mai Mpariwa, vana Priscilla Misaira vachiuya mu space yedu yeHD saka zvinotifadza kana vanhu vakuru vakadaro vanoremekedzwa munyika vachikwanisa kuzvidereja nekudzika kuti vauye kuzokurukura nesu zvinhu zviri kutinetsa uye kwete kungokurukura chete but kubatsirana kutsvaga masolution chinhu chanyanya kundifadza mune zvese zviitiko zvaitika izviita ndezvekuti nhanga yedu iyi yatauya kucreata kuno kucsw UN Women Executive Director Pumzile vati varida kuti ma UN Women ese ari muAfrica vareplicate model iyoyi yekuti vasikana nemadzimai vawane space iri official yavanokurukura zvese zvinenge zvichivanetsa so that patinozoya kucsw macountry offices avo ese ari kutoziva saka this innovation and creativity yabva muvana vedu vemuzimbabwe isu nevamwe vasikana vati kushandidzana navo vemuafrica kuti yakutotorwa kuti ireplicatwe pasi rose zvinhu zvatinowanika zvichitifadza zvikuru kwazvo
zera vangu ndonzi ana sango page ndiri kubva kuzimbabwe ndauya pano ndakamirira zimbabwe young positive inova iyo network yevana vechidiki vari kurarama neutachiwana muzimbabwe musangano uri kuinda uchifamba zvakanaka chaizvo tine masesheni mazhinji atati kupinda tichionesana nevamwewo pamwe pacho tanga tichitaurawo pamapanel tichitaura zvinoenderana nenyaya dziri kuitika nevamwe vana vari kugara kuzimbabwe vari kurarama neutachiona kushungurudzika kwavanosanganidzana nako nekuti vangade kuona chii chichiva chinoshanduka mukuti tirwise utachiwana hweHIV and AIDS uye kurwisawo kusabatwa zvakanaka kunoitwa vanhu vanorarama neutachiona hweAIDS
saka pari zvino zvii zvauchaendawo zvawadzidza iko kuno zvamuchatorawo muchinopakurira vamwe kumusha
tine vana vechidiki vari kumaruwa tine vana vechidiki vari kugara mumatowns kufanirwa kuona kuti mubasa rese ratinoita toona kuti tiri kuitawo maprogiramu anokwanisa kusvikawo kune vamwe vana vanenge vachirarama neutachiona vari kumaruwa nokuti kazhinji tinokangamwa kuti vamwe vedu vanenge vachidawo ruzivo vachidawo dzidziso nezvimwewo zvakangowandawanda zvavanenge vachida kuti vazivewo nokurarama neutachiwana sevana vechidiki saka zvinenge zvakakosha kuti chese chatinoita toona kuti maprogiramu edu ari kusvikawo kumaruwa tichibatsirana navo basi
zvinhinga mpinyi zvipi zvamungati zviri kusangana nevanasikana zvamuri kukurukura muri ikoko
tabatikanwa nenyaya iyi vamwe vanasikana vatadza kuti vauye vasina kukwanisa kuti vapuwe mavhisa vamwe vangu vachipiwa kodzero dzokuti vachiri vadiki kana kuti ngavatange vatsvaga mabasa kuzimbabwe kuzokwanisa kuti vapuwe mavhisa ekuti auye vazhinji vacho vamwe vangu vane masesheni avangu vachifanira kuti vapatisipete mahari saka tangoona kuti zvinhu zvakaipa kana tichida kuti isusu tikurudzire kuwanikwa kwevanasikana kana kuti kwemayouth panzvimbo kuti vataure nyaya dzavo tinenge tichida ivo vauye vazvitaure nyaya dzavo asi tikatadza kuti tivabatsire kuti vawane mavhisa yacho uye kana kuti tikaramba tichibvumira kuti zvichiitika zvokuti vanonyimwa mavhisa ekuti vauye vari vana vechidiki zvinoita kuti zvidzosere basa vedu mashure
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Regai tipinde mune chimwe chirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu, our lives.
Ndamtire ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokunzira ichirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nhasi tiri kutarisa nezvehowa hunonzi huri kuuraya mhuri dzakawanda nekuda kwekushayiwa ruzivo pavanenge vatema hova uyewo vamwe vachinzi vanotengesa hova vari kungotengesa hova nehunouraya hunonzi hune muchetura vasingasarudzi pavanenge vachitsvaga hova ihwohwo muhurukuro yedu tine mumwe ane ruzivo nezvehova murimi vajohn kan vari kumacheke kudunhu remashonaland east tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 vakan vakani tinoona kuti vanhu vakawanda vanodya hohwa hunowanikwa musango asi tiri kunzwa kuti mhuri dzakawanda dziri kurasikirwawo neupenyu nekuda kwehohwa hunenge huine muchetura hwavanotora musango imi muri kukwanisawo sei kusarudza hohwa hwamunoti hwakanaka nehwakaipa muchisiya
zvinoda kuuziva hazvidi kutuma vana vaditi kuti vasarudze hohwa uhwo zvinoda vanhu vanouziva nokuti hohwa hwakafanana vatinge tinoti nzero ukatora nzero isingabude mukaka votora nzero inobudisa mvura ino uraya kwa zoiti umwe uwa unoera au jiwa nani wese
saka unoera u uno jiwa nani
unoko ito jiwa ne mtupo mende la nane imao
saka waka jiwa ne muna asiriwe mtupo iwoyo wakani chichi ne itika
ee ano buna kutaka no kutu umwe unoda kuboiri kwa kwenko hakawanda hukunuwa mbure uboiri kwa zinetika siriri wezo fuswa wezo jiwa cha kirimo wezo urifresh
saka pamono pinda msango mshino taga hoa munenge mchitarisa wakaita sei kuti muti uundo wataka kutorao
tinotaka urifreshi usina kudanya kunonji kudata unenge usina kudata unenge urifreshi unenge wakengo tenge amburera kana waka vura amburera ye unenge ya kaita kuni shedi ye yuwa tinotaka yo kete unenge wadada uye ya tikore
tiruko na uti hiyo nguwa ino itine muri akafa kumbere mkwa ukumazu wama shoma adarika yewano gumi nevamwe warimu jipatara nevamwe watisingatonzi kwa kute wafa kumurikiza neowa mashoko hapa amungata urowa nengu wajizo chaka owa iwo
kutawara uti ngavare gere kutuma wana kwele kutu wano chaka owa iwo wafinga uziye kutu unedipande uu kwa ngao sabwenu wano wano kwenye utu undo owa iwo
asika wamu waru kuita weku tenga kune wano tenge sa pami guagwa
iyo za gana zichitika neku na kwenye ndara gara ino kondereza kutu munu utenge seru wichinu kana chaka ora kana utichino tu unaya
saka kuru zire ya munga pa kune wano tenga ni wano tenge sa
kuru kutu munu nga tenge zine za hano sliwa kutu zino kondere kutu
iyo wa tinozwa une mazita akawanda ndeupi wa munga taura mazitao
pane nzewe kweta chinozi chihombiri kweta inozi chiripiti kweta inozi ndevu kweta inozi bondola bondola rino wazobuda munozi mumusapa nzewe inobuda munobuda ya tinozi minondo ino wazobuda minozi minondo mumimitie minondo yeye kozoti kana hili nezi inobuda mika mezikomo pasi kumputi
kune watinozwa wakani wa unonzi ukamera pasi pemwe miti unogona kunge uchitozouraya vanhu kunyanga hazvo wanga usinga urai miti ipi kuti hoa ukamera pasi payo wane muchetura
ya tinangoti ma exotic trees ai ma gum trees ndo anouraya ndo ari poisonous ya
saka hoa iwo wakauwana pane imwe nzvimbo isina gum tree unogona kudya asi wakanga wazomera pasi pemu gum tree waakuuraya
ya kana pana ya maji kuti munhu anoda business anogona kutotora kana uri pasi pemakamputa apa nekuti anoziva kuti nini hatiurayi nekuti dzavanongoenda kunotengesa asi zozichiuraya
nguva inonyanyowanika hohwai inguva ipi yamungataura nezvai
kana mvura yachinge yawanda sezvino munana machi munomu yawanda mvura yadzika sere nguva inowanika hohwa sere kana pari zvino ndeyatiri kutodya isii totonhoka isi tinoziva
ko mabikirwo amunokurudzira kuti hohwa huitwe
right pane umwe unoda kufushwa semfushwa handi murezeri muri kufusha muriro
hongu
kozoti hongu unotoita kufurayiwa nzeve dzinoita kufurayiwa kungoita mafuta chete dzotofurayiwa unotongodya kakada dzisina madomasi unodya netsiritsiti zvese zvakadani nepozinasiyai
toti munhu adya hohwa ihwohwo unenge uine muchetura vanokwanisa here kuita zvive zvokunzi a murutsisei kana nemukaka kana kuti mupei mapiritsa akati kuti munhu apone
iya zvinoitika anorutsa anongoda kunwiswa mvura yakawandisa sere kana 20 meters kana chipatara chiri kure
aiwa maita basa vakani tinotenda zvikuru nedzidziso yamapa veruzhinji
zvakanaka ibasa
manga vakateerera kuna vajohn kan vanove murimi akagariswa patsva kudunhu remacheke muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu ane kunzirai chirongwa ichi ndini wenyu jonga kandemiiri ndiri muwashington dc
notenda jonga nechirongwa cheupenyu hwedu tombo tarisa zvabuda mumitambo yePremier Soccer League yatambwa nasi. Chicken Inn 1, Dynamos 0. Bulawayo City 2, Chapungu 0. Ngezi Platinum 2, Herentals 0. Netcaf FC, Mutare City 0. Yada FC 2, Bulawayo Chiefs 2. Mutabatashika kumagumo echirongwa chedu chanasi totarisa misoro yedu tisati taoneka. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoita musangano wekutanga mumbizo mukwekwe. Musangano wakadaidzirwa nemutevedzeri wemutungamiriri weMDCT Muzvare Tokozani Kupe uri kuenderera mberi mangwana. Mutunga miriri we South Africa, Vasero Ramaphosa, vaneta hurukuro nemumwe wavo, va Emmerson Mnangagwa, muguta reHarare. Tabatashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kupinda muchirongwa, munotitumira tsamba mbozha dzenyu pastudio 7 at voanews.com. Anokuoneka ine mufaro, ndine Evans Zininga.
Soko isi